May Records.
Libo, don't worry, she chait us table.
Mars on the beat.
Setikira, ongu ivirira kakuda mweya ndivo vakakanda spike. Andi miye upenyu ndochova kunge bike. Nemukadzi no visita pakati penight. But jaja vanoona mwara vasi blindi. Ndine gubu rengi rozi tiri kupatrola. Penyu wangu steering vano controla. Tese tiri kuenda ticha shika no one case no bad case. Tiri kuchengetwa na Jesu. Nangwe vanditumire masisi mapere nenyoka. Bible puti mafesi ndo andakoka. My plans ava bengi rapti. Vari kufunga ndicha broka. Kutare ikoko. Niri kupiza shuru uje makata. Anifundu kendine sandaka bakata. Ava kune kupata vanu bata bata. Anipuka mire zitu mando na mata.